zvikwata zvemukurumbira hazvina kubatanidzwa mumitambo yemasemifinari yemakwikwi aya yaitwa nhasi masikati kumahofisi ePremier Soccer League. Asi Highlanders yapiwa ngezi Platinum Stars, iyo yakadambura Chorocho Pirates 4-1 kuti isvike pachinhano ichochi. Pakapedzisira kusangana Highlanders nengezi Platinum Stars muBaba Field Stadium, ngezi Platinum Stars yakabuda munhandare ichizhamba mushure mekunge Highlanders yapiwa penalty mutambo wave kupera. Ngezi Platinum Stars yaichema kuti penalty yaive yapiwa Highlanders yaive isiri pamutemo. Sachigaro wengezi Platinum Stars vaJeremiah Ngasiteni vanoti uyu mukana wavapiwa kuratidza kuti vanokwanisa kurova Highlanders.
Ndechanzi yatapuwa yekuti tiratidze kuti tinogona kuidya Highlanders, and I've got enough reason to say tinokwanisa kuidya Highlanders.
Asi ngezi Platinum Stars inofanira kuyambirwa kuti Highlanders yacho haisi yekutamba nayo pamusha. Pane imwe semifinari, chikwata chine mukombe uyu cheHarare City chiri kusangana neFC Platinum, iyo iri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League. Anotaura akamirira Sunshine City Boys vaHope Chizuzu vanoti vari kufara nekusangana neFC Platinum, vachiwedzera ivo kuti sevanhu vane mukombe uyu vari kuziva basa ravanofanira kuita.
Ende isu sevanhu vagara vanotoone mukombe uyu tinotonyatsokunzwisisa kukura kwakaita basa ratinofanira kuita. Ende kutamba neFC Platinum agara ibasa hombe, asi tiri kuzvifarira nekuti ndiyo timu inotamba bhora rakada kutifana neine ratinotamba.
VaChizuzu vanoti chinangwa chavo ndechekutora mukombe uyu nekuenderera mberi nekumirira nyika muCAF Confederation Cup.
Kutamba zvakare mukombe wegore noya kana tauhwina, saka kuti tiuhwine tinofanira kutanga tarova FC Platinum svondo inouya, tozorova ichapinda mufinal ingava ingezi Platinum ingava Highlanders. Ndo kuti chete tizenge tisvike pastage yatinova tinoda kusvika, asi tinotarisira kuti nevakomana vedu vatinawo tinokwanisa kuzviita.
Mushure mekutora mukombe uyu gore rapera, Harare City ndiyo yakamirira nyika muCAF Confederation Cup gore rino, umo vakabuda munharaunda yekutanga. Pamusoro pekumirira nyika muCAF Confederation Cup, vanotora chibuku Super Cup vanopiwa mari inoita iyo zvihuru makumi manomwe nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.